Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 24/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa minda kuna vana muzvina bhizimisi kuNew York. Sangano rinomirira varayiridzi rekumaruwa reAdus rinoti rabvumirana gwara richatorwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakavimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakauya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. Vamunangagwa vakataura izvi pamusangano wakaitwa nezuro kuNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi havana kubata nyaya yokuramwa mabasa kwavana chiremba. Mutungamiri mukomo weStudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu anotsanangura zvizere pamusoro pemusangano uyu.
Hongo vaWande, tiri kuno kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvakaitika nezuro usiku ndezvekuti pakaitwa musangano wezveutano wakanangana neZimbabwe pasi pedingindira rinoti Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Saka pakataura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano uyu, pakataura gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo, pakataura zvakare Finance Minister vaMthuli Ncube nevamwe vanyarikani vakasiyana-siyana vakanga vakamirira masangano akasiyana-siyana. Saka vaMnangagwa chikuru chavakataura pamusangano uyu ndechekuti Zimbabwe yakazvipira kushanda nevekune dzimwe nyika kusimudzira nyaya dzezveutano muZimbabwe. Musangano uyu chinangwa chawo chakanga chiri chekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vauye kuZimbabwe vazoita mainvestment mubazi rezveutano. Saka vaMnangagwa vakati hurumende yavo ine chinangwa chekuti pachasvika gore ra2030 munhu wese muZimbabwe anenge achiwanikwa aine access to kurapwa kana kuti health care. Vakatizve hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka mahealth care facilities, zvipatara nemaclinics zvikuru sei kumaruva anokwana 6600 pakati pemakore 5 anotevera mashanu anotevera. Vakataurawo nenyaya yemasanctions vakamashoropodza vachiti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo vari kuti ndizvo zviri kukanganisa kufamba zvakanaka kwenyaya dzezveutano. Asi takakoshesesa vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika ava vaMnangagwa vakavavimbisa kuti anenge auya achibva kuAmerica, Britain, India, chero kupi achida kuinvesta munyaya dzezveutano achapuwa munda mahara. Ndiyo nyaya yakakosha yandakaona ya vakataura iyoyo nezuro vawande vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika.
Pakataurwa nomutungamiri wenyika apa, vakatambirwa sei nevanhu vakanga vari mumusangano uyu?
Vakatambirwa zvakanaka nevanhu vakanga vari imomo, vachivimbisawo kuti hai vari kuda kushanda nehurumende yavo neZimbabwe pakusimudzira nyaya dzezveutano. Hapana vandakaona vaine kugunun'una.
Pavanhu vakanga varipo, pane vamwe vakuru vakuru here kana kuti vamwe vamakambani makuru amakaona mugaziva?
Pakanga paine vamwe vemasangano akasiyana siyana vawande, vanosanganisira vaPeter Sands, vana vaexecutive director veGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Vakataurawo vachivimbisawo kuti haiwa vachaenderera mberi vachibatsira hurumende apo neapo kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana, zvikuru sei HIV nemalaria. Pakaitawo vanonzi vaEllen Egler, vanova CEO weinonzi End Fund inowanikwawo ichishanda kuZimbabwe, naivo vakavimbisa kuti haiwa vacharamba vachienderera mberi vachibatsira nyika yeZimbabwe.
Vaobhedhaya Moyo vakataurawo vachiti chinyi kana takatarisa kuti vakasiya kumusha madhokotera asingaiti basa zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano. Pane chavakataurawo here chakatambirwa?
Nyaya yekurama mabasa kwemadoctors havana kana kumboibata, havana kumboibata nyaya nachiremba, chero vamunangagwa vacho havana kuibata. Asi vakabvuma havo kuti hongo zvino hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Asi takakosha chavakataura vaObhedhaya Moyo vachiedzawo kukwezva vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano. Vakapa muenzaniso wechipatara chechitungwiza chavaimbotungamira vasati vapuwa basa rekuita gurukota rezveutano navamunangagwa. Vakati ivo vachiri kutungamira chipatara ichi, vakatsvaga anonzi mapartnerships. Vakanga vachishanda nemabhizinesi nevemabhizimusi vakazvimirira vega. Saka vari kuti vakavabatsira zvikuru pakumusidzira chitungwiza hospital. Naizvozvo vanoti vekune dzimwe nyika vanofanira kuwanikwa vachibatsira Zimbabwe vachiteedzera mufananidzo iwoyo.
Mutungamiri Nkomo, tinotenda zvikuru nezvawatitaurira. Tinoimba kuti uchatipamizira futi zvekare nhasi uno.
Ndizvozvo vawande, ndizvo zvatavinga kuno uku kuNew York.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rakaita musangano muHarare nezuro, umo rakabuda nezvisungo zvakawanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nenhengo dzebhodhi resangano ravo, makanzura eNational Executive yavo pamwe chete nevamwe vane maonero akafanana nesangano iri. Vakabvumirana pazvirongwa zvizhinji zvavanofanira kuita mumakore mashanu ari kuuya. VaMasaraure vati zvese zviri kubvumiranwa zvichaendeswa kuCongress yesangano ravo ichaitwa muna zvitagore rino. Tabata VaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tanga tide musangano wekuronga nyaya dzegwarura dzegwarara tingatore semusangano weatuzi kuti tichitarisa muzvimbo mashandiro atiri kuita nehondo dzatogwa dzekutsvaga labor justice nekutsvaga kungana wakaenzerana wekuenda kuzvikoro kwevana saka tatichirovanisa musoro pamwe chete kuti tibude negwaro rengati direct for the next 5 years kuti totora gwara ripi ratichazoenda naro kucongress yedu yatichaita muna December kuti vanhu vanokwanisa kurigamushira here kana ragamushirwa rozotitungamirira mumafambiro atichange tichiita tichienda mberi.
Saka chii chamatenderana mumusangano uyu?
Tatenderana kuti tiwedzere kuita mademonstrations atagara tichiita tichipusha hurumende yedu kuti ikwanise kuwedzera mari inotambirwa nevashandi tichipusha kuti nyaya yemitemo inogavhena labor muzimbabwe iinderane neconstitution yedu nesection 65 yeconstitution yedu. Tatenderana kuti vana vari muzvikoro wese vanofanira kuwana mukana wakaenzerana wekudzidza dzidzo yemhando yepamusoro soro zvinove zvinangwa zvatichapesuwa nenzira dzakasiyana siyana kuti timanikidze hurumende yedu kuti ikwanise kuti vana vese vemuzimbabwe vawane dzidzo iyo mhando yepamusoro soro wane mukana wakaenzerana zvichienderana sustainable development goals. Tazotura zvisungo zvimwe zvakawandisa zvatiri kumirira kuti zvitange zvaapprovwa necongress yedu iyo ichazenge ichiitwa muna December.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro? Varayiridzi vari kuenda here kubasa? Chii chiri kuitika apa? Vana vezvikoro vari kuuya here kuchikoro?
Muzvikoro mune manyamamire nerongo varayiridzi vari kushushikana nenyaya yekumuhoro wavo uyo wakauya waparadzwa neinflation iyo yekuramba ichienda mukaona kudonha kwakaita masalaries vhiki rino kudonha kwakaita value yemasalaries vhiki rinorata tambira ndopakwira maprice zvakanyanya. Izvo zvaita kuti varayiridzi vasanyanyoite chido chekuenda kubasa. Vari kungoenda kunotandara variko asi vachinji havasi kutoenda zvachose. Vana vechikoro vachiri kungonetsekana muzvikoro vachidzingwa nenyaya yekuti vabereki vavo havasi kugona kubhadhara maschool fees. Zvinokwanisiro zvekushandisa muzvikoro zvagare zvekuramba zvichingoshayikwa. Tiri vadzidzo yedu iri parumananzombe zvekuti kana pakarega kuwanikwa zvekuita nekuchimbidza tinoona vanhu vari kuda kuzogara mazamanishoni yekupera kwegore vachitadza kuzonyatsobudirira zvakanaka vakanyanya nenyaya yekuti hakuna chiri kunyatsochinobatika chiri kuitwa muzvikoro zvedu nenyaya yekukuparara kwaita ikonomi yedu.
Mukuru weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti zvipangamazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakavabudira pachena kuti havangakwanisi kutendeudza zvehupfumi munyika kusvika vamisa vemabhizimisi vari kuita zveuori. Mudaily News nekare vana chiremba vari kukurudzira hurumende kuti iumbe imwe kanzuru yekutungamira hurukuro vachiti kanzuro iripo iko zvino yeApex Council haigoni basa rayo. MuHerald Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA inoti vambomisa basa vanhu vanoita 36 vanofungirwa kuve vakaita zveuori sezvo nyaya dzavo dziri mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti kutangidza mwedzi unouya vagari vemuBulawayo vatange vave kubhadhara mitero inoita 300% kana hurumende ikabvuma bhajeti raitwa nekanzuro iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadii makadii imini va vekumiri kwemakungwa yatinamatirewo nyika yedu yeZimbabwe takatongwa nemhondi. Iye zvino Dr. Ucharara Mairi akaitwa kafira mbiri.
Ko iko kumiri kwemakungwa vatadza here kuita zvavakaita Saddam kuparadza chikwata chezanu munyika vanhu vararamewo zvakanaka.
Pamzuru iwashamara Studio 7 newatewe Studio 7. Ini ndini Michigan mishandotaro ndiripa Lois yabo. Ichidzigira mashoko anotaurwa nemeya veguta veHarare. Okuti hurumende yedu yavabatsira nokuisa mari yebudget kuti vavaga madhamu guta reHarare. Ndozvinopa kuti guta rugone kuwana mvura zvakanaka. Asi ndichiti for the meantime pari zvino. Ndombunganga nemadzishi vamboita chivanhu. Pamwe kuda vangabatsirwa nemvura nokuti kushungurudzwa kuri kuitwa vagare zvinopa kuti midzimu itsamwe zvinoshayisa mvura cherevhini yekunaya chaiyo. Ndatenda.
Makadi kuvashamararo vestudio 7. Makadi zvenyu vana mukoma Jonga, vana Blessing Zulu nemurese yeZimbabwe. Ya, ini chandinyatsoona ndechekuti mapresident edu eZimbabwe, isu maZimbabweans achona, masoja, mapurisa, tese tangofanana. Titongori vaurai. Why iwe munhu une hama, like munhu wenyama, unokurudzira kuti madokta ngarambe basa? Wezi unotonyatsoziva kuti madokta akaramba basa, family mhuri yako iwe inonofanira kushaya rubatsiro. Saka moti chiiko nevanhu vari kurasikirwa nemhuri dzavo. Kunyanya imi vari kukurudzira kuti madokta ngarambe basa. So umwe mukoma ataura makusena angataura kuti amene kuti ari kupretoria. Chaa kuva kusouth africa chaa zvireve kuti vaperera nemhuri yako, kune hama dzedu dziri kuZimbabwe. Saka zvibatsiri kuti ukurudzire madokta. Dokta kuramba basa kwavaita atova muurari. Kwangofanira kuuraya kuri kuita masoja vanhu. Kwangofanira kuuraya kuri kuita mapurisa vanhu. Kwangofanana nokuuraya kwamuri kuti Mnangagwa ari kuita vanhu. Saka isu maZimbabweans ne government yedu namapurisa edu namasoja edu tese tiri vaurayi. Hapana asiri muurayi. Kana uchikurudzira madokta angarambe basa, obvious kutori muurayi namadokta achona atori maurayi. Ndatenda zvangu, ndinonzi Redhuve.
Mangwanani mangwanani akanaka mhuri yese yeZimbabwe. Mose munoteerera sikisini. Ine hama ndiri kutesana nezvakawanda. Nyaya yekupandwa kwakaitwa dhokota inondirwadza chaizvo. Handihwisisi kuti gavhumendi yedu yakamira sei. Asi iri Munangagwa unongaita basa rokungofamba segaro kuenda rinongongeya rezvingori, hapana zvarinobudisa. Asi ndinorwadziwa nezvinotaurwa naGauri. Gauri ungandivudza kuti gavhumendi yedu iri kugona iri kuita zvinhu zvakanaka, ipo pasina zvairi kuita. Munyika muno hamuna kana chirimo. Izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita, mafuta nhasi amuka akakwira akuma $50 2 liters. Chingwa chapinda $12. Ukanoza kutarisa chaichaizvo kuti inyika here. Vana veZimbabwe vanofanira kufani zvaro, havafaniri kuwana chikafu. Iye unondotaura kuti masankisheni ei wakarasikwa masankisheni. Masankisheni anotonorwaiwo nayo ivo, nokuti ivo havakusizi vanoita. Vari kupamba vanhu, vari kurova vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kudii. Zvichikonzerwa naye Munangagwa ndiyo timu yakatoshata inoita zvinhu zvakapata zvayo.
Ndimurambi tiri paJoburg paAngel apa kuchipatara zvatooma izvi kuti madhokuta acho vadzokere futi. Munangagwa wacho achava havapi mari varwere veduwo futizve havari kufa. Izvi hatichanyatsi kunzwisisa kuti todini chaiko nenyika yekwedu iyi. Ava Munangagwa ndo vatongotarisana navo kuti vagadzirise zvinhu kuti madhokuta adzokere kuchipatara uko, varwere vedu vaite zvakanaka. Anatenda ava Munangagwa.
Ini zvangu ndakataura pa Munangagwa apo. Asi Munangagwa chavaiyatso kufunga chavo chacho chii chaicho mukati menyii nemuona uri kuita pazvinhu zviri kuitika nje muZimbabwe. Vakabvisa vamugabe vakati zvinhu zvese zvichanaka, but asiona kuchinja kwaita zvinhu. Zvinhu zvirikutoita zvitowedzera kutofa. Tikumbe wavabvunza kuti chinonyatsoitika chavo chacho chii, chinonyatsoitika pavari. Tikonza kuti nyika irambe ichiparara kudaiso. Asi ivo varivo vakataura kuti nyika ichanaka, ndivhoterei vanhu vakavavhotera. Ende hatitoti wakavhotera kuti ende vakaita kubirira mavhoti but aringouraya nyika. Zvinoti kubira waita mavhoti akabirira kuuraya nyika here? Akabirira kunyatso kuita sei? Handizvo andastendiva kuti chinyatsoitika. Tinoza chinzi vaenda kwakati kunogadzirisa zveupfumi hwenyika, vaenda kwakati but hapana chatiri kumbona tiri kuchinja kuziva zvo, iri kuwedzera kufa.
Zvinhu zvakadhako munyika umu. Kuti tidzi tichabudirira here kana nyika yedu ichavakika zvinoendepi? Zvochinyati mazvake mazvake. Munangagwa ndiye unoitawo zvake, chamisa achingoitawo zvake. Saka zvadhakwa izvinzvi. Zvaida tiwane mutungamiri kana vose vatiwane mwana udavo vakanyika tiende mberi nyika isinoke. aiwa tatambura mazimbabwe pamwe donora south africa pamwe donora vanhu sungwa chirohwa vachipondiwa usiku nezikati zvai zvakaoma izvo hazvibetseri
makadiko kustudio 7 uko vana mukoma rwande vana mukoma blessing zulu muri kutaura na tafimwa yakulusto ndiri muno kumberengwa ndoda kuudza vanhu vezano kuti ivo ndo vakatora ngozi muzimbabwe yemasankisheni ndo vakapoti masankisheni auye saka chavakaradzana kupi rudzi vanongomudziva kuti kuti masankisheni abve itai izvo naizvo zvavanoziva kuti zvofa kuti di kuti masankisheni abve saka ngavarege kutaura vatati takapusa toziva avo kwaakabva kuti ndo vakatanga hondo yacho vachiti vakangwara ivo novochema kuti abvisiwo zvinovai vabvisiwo havangazvigoni kuti vanda mudzvanyiriri saka havangazvigoni tapedza hangu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti mhuri dzevanhu vakafa mutsaona mbiri dzendege dzavo dzerudzi rweBoeing 737 Max dzichapiwa mari inoita 145,000 ezviuru zvemadhora kana kuti 145,000 mhuri yega yega. Ndege dze737 Max dzichiri kurambidzwa kubhururuka kubva zvadonha imwe yacho yaishandiswa neEthiopian Airlines muna kurume gore rino. Vanhu vange vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita kunze nezuro vakavhara migwagwa mikuru muguta reWashington DC vachida kuti zvichemo zvavo zvekuchengetedzwa kwekunze zvinzwikwe. Vakaronga kuratidzira uku vakange vakurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa kana kuchikoro asi kuti vauye kuzoratidzira sezvakaitwa nemusi wechishanu nevazhinji vechidiki mumaguta enyika zhinji pasi pose. Kuratidzira uku kwaitika nguva iyo vatungamiriri venyika dzakawanda vange vachiita musangano kuNew York wezvekuita nedambudziko remamiriro aita kunze. Muchitongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePurdue Pharma iyo inogadzira mushonga unonzi OxyContin yakapotera kumataredzi mhosva kana kuti bankruptcy mushure mokumhangarirwa mhosva dzinopfuura zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ichipomerwa mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vanopfuura mazana mana ezviuru vainzi vaishandisa mushonga uyu pakati pa1999 na2017. OxyContin inoshandiswa pavanhu vane marwadzo akanyanya kana pane avo vanenge vapinda mutsaona yakaipisisa. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatudze pamusoro pemushonga uyu pamwe chete nekambani iyi.
Kambani iri kuyatiri kuziva yanetswa nenyaya yemishonga ino zvinodhaka kana kuti inorapa marwadzo akanyanya kusimba simba yanga ichigadzira mushonga unonzi OxyContin. Kambani iyi ikambani yemhuri kureva kuti it's a family owned company. Vanhu vane mari chaizvo chaizvo uye vakaita mari yakawandisa chaizvo chaizvo nekutengesa mishonga iyoyi yeOxyContin unoita kuti unyaradze marwadzo zvakanyanya. Dambudziko guru rakaitika nderekuti varidzi vekambani iyi vanga vachipfuurira kana kuti vachitenga machiremba nemamaketers kuti iwe chiremba iwewe ukanyorera vanhu mishonga yedu iyi isu tinokupawo mbasera nerweseri zvanga zvaakuita kuti machiremba anga akunyanya kunyorera vanhu mishonga iyi kunyange vasingafaniri kuramba vachiinwa. Chechipiri, mishonga iyi vanga vasina yazo kujekesa kuti inoita kuti uite addiction yakasimba kana kuti unoibatira unoita udokwa dokwa kuti ukasanwa mishonga iyo uchakwanisi kufunctiona kana kurarama semunhu anomararamira akanaka. So yakaitwa sud kana kuti yakaendeswa kumatare ezimhosva ichinenerwa mhosva dzekuti idzo dzekuti yaitenga machiremba uye yanga isina kuburitsa ruzivo rwakakwana kune vanhu kuti vazive kuti mishonga iyi kana kuti mapirita anokonzera dambudziko guru chaizvo rokuti vanhu vazoita nhapwa pamishonga iyi.
Zvakatora nguva yakadini kuti vakwanise kuona kuti mushonga uyu ndiwo uri kukonzera chirwere?
Zvakatora makore akati wandei tikatarisana nemishonga uyu chaiyo chaiyo andikwana kusvika makore matanhatu ongororo yaiti yakaitwa kuti tione kuti pane dambudziko. Asi chakanyanya kunetsa apa ndechekuti kambani yairamba ichiti hatina mhosva, asi ungu ichiramba ichifuridzira ichitenga machiremba nevanodispensa kana kuti vanopa mishonga vaya mafamasies. Yaenda kumatare vakawanikwa vaine mhosva, vakanzi nedare guru remuno muamerica vabhadhare mari inosvika $10 billion yemuno muamerica kubhadhara mhuri nedzihurumende ma-states akashaikirwa nevanhu uye akashandisa mishonga nemari dzakawanda vachiedza kurapa vanhu vanga vaitwa nhapwa kana kuti addicted kumishonga yavo iyoyi.
Saka mishonga iyi haichadiwa here? Ichiri kushandiswa here? Chii chichaitika kumishonga uyu?
Mishonga inoramba ichishandiswa. Mishonga iyi payakapiwa resonance kana kuti payakapiwa mvumo yekuti ishandiswe, ine maconditions kana kuti ine nzira yainofanira kushandiswa. Mishonga iyi inofanira kushandisirwa muchipatara. Muchipatara kune vanhu vanenge vaita tsaona kana kuti vanenge vane marwadzo akanyanya chaizvo, asi inofanira kushandiswa ichimonitwa kana kuti zvine mwero pane kuongorora kuti munhu apiwa mushonga uyu nenguva yakatarwa nachiremba kana kuti nenguva yakatarwa nemachiremba ane kodzero yekunyora mishonga iyoyi. Iyi mishonga yakasimbisisa chaizvo chaizvo zvokuti haingonyorwi nachiremba wese wese. Kune machiremba anenge aine mvumo yekunyora mishonga iyoyo, asi mishonga iyi icharamba ichishandiswa muchipatara sematarirwe ayakanzi ndo ainofanira kunge ichishandiswa pamutemo, zvinoreva kuti haichabudiswa muzvipatara. Unofanira kunoipiwa muchipatara uchipiwa kwenguva yakatarwa iyoyo, kana wapedza ipapo wopiwa mumwe mushonga isina kunyanya kusimba saizvozvo.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzo ere mukomana vakomana vanomchena tombai moyo ndewa na usaka saka esese patikana muriko ere.
Nemumvura nese tongai moyo sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa vana muzvinabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakavya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reADUS
rinoti rabvumira nagwara richadurwa nevarairidzi kwemakore mashanu ari kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Inini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Sande Kile Musanga.
So we